very good evening, Zimbabwe. This is 7 Live Talk. Today, on Thursday, April the 7th, 2022, I am your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And today, we will be looking at the situation in South Africa. We saw that there's been an incident where a Zimbabwean man is said to have been stoned and burned to death by South African residents in what some are terming a horrific xenophobic incident in the Diepsloot township in Johannesburg. And we see that residents have been protesting the rise of crime in the area when a group of them went out hunting for foreign nationals Wednesday night, leading to the killing of this Zimbabwean national. And we know that there's been this Operation Dudula going on for quite some time.
Yes, Astar, the situation appears to be very fluid and it's developing minute by minute on what is happening to some of those that actually did go after the Zimbabwean, who apparently or allegedly they identified the wrong person and he got burnt last night. And a lot of Zimbabweans are now living in fear, saying that they have locked themselves up in the area. And some who were at work, who did not return home yesterday, say they are fearing returning home because they don't know what the situation is like. But we'll also be looking at some developments in Zimbabwe, where some women's organizations joined with the United Nations to enable for rights of disabled women to be respected in the country. So we'll be talking to some of the women who were at that event to just find out what happened and what the, you know, the way forward.
Yes, Marv, we are going to be looking into that and also including the authorities. What are they saying about all these incidents? And looking at the South African one, we have seen that the consul, the embassy, Zimbabwean embassy in South Africa, has also expressed his shock on what has happened. And we've seen that the South African government has also in the past been discouraging this. So this is these are some of the issues we'll be discussing here on Women's Roundtable Live Talk today. Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma namhlanje nje sithina siyabe sicubungula udaba ke oluphathelane lenketha bechabi yenzakala kwele South Africa. Yikho ke lapho esiyabe sixoxa khona ke ngokuchiyeneyo ukuthi kuyini okwenzakala kulelo lizwe. Siyabona njalo ukuthi qalani ngithi ngimute ngizabuya kuwe ngokuba sesilomunye umhlonitshwa wethu leyo uthutha right ye sensamvalile laphana sizaphenduka kuye. Ngabona silomlaleli ozama ukungena lapha ehlelweni sizathi sesimbona, kodwa bengisatsho nje bengisachasisa ukuthi yebo sikhula okwenzakalayo South Africa, kodwa sizakhangela lokwenzakala elizweni ukuthi kati uhamba njani. Njengoba ke sitshilo ngaphambilini, sinazelela ukuthi kulesizalwane sezimbabwe-ke esibikwa ngingasathi ke omunye umshanishayo ozama ukungena lapha ungaphuma ubusungena futhi sizakungenisa. Ngizawukhupha lapha ubusubuya futhi uzangena kusho. Sengiqhubeka-ke ngibe ngikutsho-ke sibonele ukuthi kulesizalwane seZimbabwe sibuka sibulelwe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho sachiswa izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abeselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku kwelokitshini-ke le-Diepsloot khona le-Johannesburg. Sibonile-ke njalo ukuthi umkamuyi unkosazana Nomsa Choma-ke uthi yena umkakhe-ke umyeni wakhe uNumzana Evisinyoni-ke bebezibhojisele-ke kwase kusenzakala lokho. Kodwa okuningi-ke hhayi sizamuzwa sesicubuna nabanye abahlonitshwa bethu esizabe esilabo namhlanje. Yebo-ke sizabe sile ngcwethi-ke labalwela ilungelo loluntu esizaxoxa labo lapha. Sikhangelele ukuthi sibe lo njalo sesilaye lapha unkosazana-ke Gugu Ncube yena ke oyisiphathamandla ke senhlanganiso elela ilulungelo loluntu e-African Diaspora Global Network la isabe sixoxa la lapha sinike umbono wakhe njalo silabanye labo abazangena kodwa ke singafiki lapho sizweni ke Marvelous silaye ke homuchango daba olufanayo Marvelous.
Ai wat nokuchingamidzenye mufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai apo nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika yeSouth Africa apo nezuro manheru takusvika pamangwanani anhasi taona isu chizvarwa cheZimbabwe chiri kunzi chakawanikwa chichipiswa mushure mekunge vamwe zvizvarwa zvemuSouth Africa vaenda pamba pake vachibva vabvunza mapasipoti nezvimwe vakawanikwa ivo vachizomupisa. Saka nhasi tichange tiri kukurukura kuti zvakamira sei zviri kuitika izvi. Tichange zvakare tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai munyika yeZimbabwe. Umo tiri kuona pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa pari zvino. Saka tichange tiine munyarikani wedu vari pano vachange vachikurukura nesu kuti tinzwe kuti zvii zvimwe zviri kubatwa nemadzimai panguva ino kunyangwe hazvo denda reCOVID-19 richiriko uyezve munyika dzakasiyana siyana vanhu vakuenda vachibvisirwa zvimwe yatingati maregulations angaripo asi tichange tichida kunzwa kuti ndeapi mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai panguva ino. Tina munyarikani wedu amai Salidura kana kuti Sali Ncube The Women's Coalition of Zimbabwe vachange vari kukurukura nesu vachitaurawo nesu kuti zvii zvavari kubata pari zvino. Takatarisa basa ravari kusangana nazvo naro munyaya dzekuita mabasa emadzimai. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano tichiona zvakare kuti nyaya iyi iri kuitika muSouth Africa inorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Zvii zvimwe zvavari kutarisana nazvo panguva ino tichiona zvakare kuti munguva inotevera vari kunzi ivo vasina mapepa vawanikwe ivo vachidzokera kumusha. Tinoona zvakare kuti kune imwe operation yanga iriko inonzi Operation Dudula yanga iri kuitika munzvimbo iyi yeSouth Africa uyezve tichida kuziva kuti ndo here zvimwe zvacho zvatanga tiri kuona zviri kuitika kuDiepskloof uku kuri kunzi kwawanikwa kuchishaya mumwe murume. Taona zvakare pane mazwi awanikwa achiturwa nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa vachitaurawo kuti vanga vasingafare neizvi zvaitika kunzvimbo iyi. Tiri kunzwa zvakare kuti pane mamwe makurukota kana kuti vanomirira hurumende vawanikwa vachishanyirawo nzvimbo iyi vachida kunyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei uyezve vachida kunobata maoko. Asi nyaya huru iripo ndeyekuti chiiko chingaitwe pari zvino panyaya iyi yemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika muSouth Africa. Totarisa zvakare sekutaura kwataita kuti kunyange ivo tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa tichange zvakare tichitarisawo zviri kuitika muZimbabwe. Panguva ino takatarisa isu mabasa ari kubatwa nemadzimai. Nyanya takatarisa isu kuti madzimai emunyika kunyanya avo vanorarama neurema ndo vamwe vari kuwanikwawo vachisangana nematambudziko akanyanya panguva ino nyika nepasi rose tichisanganisira Zimbabwe vachiri pasi pedenda iri reCOVID-19. Saka regai tinzwe kubva kuna munyarikani wedu amai Sali Ncube The Women's Coalition of Zimbabwe kuti vachange vari kutindei api mabasa avari kubata panguva ino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Hamusikunzwika
kwaziwa waita zvako Marvelous. Tine urombo nezvaitika kuSouth Africa tichiti mhuri yevakati inyaradzwe munashe nekutiwo nyika dzive nekutaurirana nekuti tinzwisisane kuti tese tiri vanhu. Hapana zvikunyunyuta kunopedzwa nekunge tichitora upenyu hwevanhu. Zvinyunyuto zvine mapazi akasiyana siyana ehurumende anofanira kuita kuti nyaya yekuenza nemikana mabasa nezviwanikwa nezvinokosha zvikwanisike kuti zvisvike tisina kudeura ropa kana kushungurudzana nevamwe. Uye nyika yese pasi rino takatarisa pasi rese tese tiri vanhu. Saka pazviga nezvisungo zvedu zveubuntu nevanhu tinofanira kuti tikoshese upenyu hwevanhu nekuti tese tiri vamwe chete tiri vana vevhu ivhu redu remuAfrica remunhu wese. Totarisa munyika yedu yeZimbabwe nhau yanga iripo ndeyekuti panguva iyaya yaunga uri kutaura Mavhilasi pakauya denda recovid-19 chakava chipatapata chekuti mhuri dzakange dzisina kugadzirira. Mapazi ehurumende anoonekwa nezvekuchengetedza ukodzero nekupa zvikwanisiro kuvanhu vanorarama neurema vakanga vasina kunge vakagadzirira uye vaine zvikwanisiro zvaidiwa. Saka nokudaro kwakava nekupfachukira kana kututuma kwemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, vakomana nevanasikana, kwakabva kwasvika pakuti mararamiro emadzimai nevanasikana vanorarama neurema vasvikirwe nemhirizhonga dzakasiyana dzakanyanya. Tinotarisa izvo zvisungo zvacho zvaiitika mucovid-19 zvaitoda kuti unge uri munhu anotokwanisa kuti averenge nekuti ruzivo rwacho rwaifambiswa pazvivhitivhiti. Zvakadaro ukange wavharirwa, vamwe vakanga vakapuhwa zvikamu munharaunda zvavaitengesera kuti vakwanise kurarama, asi nekuda kwemitemo yekusunga kuti chirwere chisatekeshera pavairaramira pakange pasisina zvikwanisiro. Zvodaro tikatarisa mhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana vanorarama neurema, vamwe vacho kazhinji dzinotoshungurudzwa nevanhu vanovachengeta. Saka vanotoshaya chero anozovabatsira kuti vakwanise kunoripota, uye pamwe pacho havatokwanisi kuridza mhere kana vachishungurudzwa nekuti havataure. Vamwe vanenge vasingaoni havatooni kuti zvinhu ndo zvaakutoitika kwandiri izvi. Saka nokudaro tanzwa zvichemo zvakasiyana-siyana nevamwe vatinoshanda navo vari nhengo dzedu, takabva tatarisa nyaya yacho tikaona kuti kune masangano anoshanda nemadzimai nevanasikana vakaremara, asi vanenge vari vanhurume vazhinji zhinji vari muutungamiriri hwacho. Havanzwisisi nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nenyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Nokudaro pakava nehurukuro nekutaurirana nekuwana mukana pachirongwa chiri kuparurwa neUnited Nations chichitsigirwa neEuropean Union chinonzi Spotlight. Ndochakazopa bandiko rekuti ai tanzwa kuti mune shungu dzokuda kuti mutemubatsira pamwe mushande mese, chiitai kuti mutaurirane muone kuti zvamukada kushanda mese muchiita zvakamira sei zvikodi. Saka mumwedzi waMarch tiri mukusimudzira mwedzi wekodzero dzemadzimai pakava nehurukuro dzakadzikadzika dzatakazoita zvibvumirano zvekuti ngatichiitai chibvumirano chatinosainirana chinova chatakasaina nezuro. Chibvumirano ichi chaiparura chisungo chekuti tiite mubatsira pamwe isu seWomen's Coalition of Zimbabwe nemasangano akazvimirira ari ega anorwira nekusimudzira kodzero dzemadzimai, pamwe chete nevanhu maindividual members edu vanorwira kusimudzira nekukoshesa kodzero dzevanhukadzi, nemasangano ari mubatanidzwa zvikari wevanoshanda nevanhu vanorarama neurema kuti tiite mubatsira pamwe takanangana nemadzimai nevanasikana vanorarama neurema kuti vasvikire kodzero dzavo zvinoendeka. Tione kuti vawanawo zvikwanisiro vachengetedzwa munyaya dzemhirizhonga. Tichitarisa mitemo nokuti muna Machu nyika yedu yeZimbabwe yakatongoparura polisi kana kuti chisungo chekuti pave nekodzero dzekukoshesa upenyu hwevanhu vanorarama neurema, rine chikamu chekuti vanhukadzi nevanasikana vanofanira kunge vachichengetedzwa. Saka ndizvo zvakaitika nezuro zvekuti tichiparura chirongwa ichi wamubatsira pamwe, kwaakuchiona kuti zvese zvikwanisiro zvedu toita mubatsira pamwe tifambe pamwe chete.
While on that issue, can you just give us your take on what we're seeing developing out of South Africa? You're the Women's Coalition of Zimbabwe, but I'm sure some of your members also do cross over to South Africa time and again. We're seeing some violence coming out, and there are reports that a Zimbabwean man was burned to death last night in South Africa. What's your view?
Mrs. Mube, your audio is not coming out very well.
Yes, we can't hear it. Okay, but can you, we see there's another guest who has joined us. Can you hear us?
Yes, we can, but can you log out and come back in?
Can you hear me?
Yes, we can hear you. Carry on.
Okay, so what I was saying is when conflict happens, it has been escalating by the day. There have been early warning signs that there were disgruntlements and unhappiness amongst the communities of who have been affected. So,
yes, we can log out and come back again. Let's hope your audio will be better. Yebo ke sithathe kuwena ke omunye umhlonishwa wethu uyasizwa ngkosazana Ncube. Yebo uyasizwa ngkosazana Ncube. Yes, you can talk now. Let's see if we can hear you.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you. You can go ahead.
Thank you. So I would just encourage the communities to say whatever disputes and concerns we have, let's use the other channels and duty bearer structures that are in place without turning against each other, because under the spirit of Ubuntu, we are all Africans. We may have faced challenges, but we don't have to resolve them by taking each other's life. The Zimbabwean economy, the same as the South African economy, are interdependent with each other. We can do better. We have done it before during the anti-apartheid regime where we would support each other. The liberation struggle movements that would connect with each other of generations that came before us. So we cannot be the generation that will really do those gross violations of rights. It's unacceptable. And yes, it may have happened in the spur of the moment. But from now, we need to save lives. We need to talk to each other. So I would encourage the authorities responsible to facilitate dialogue and engagement and people-to-people solidarity. And for the Zimbabwean authorities there to facilitate also an enabling environment such that the citizens that are in distress will access support when they are in need. And for those that are perpetrating violence, to use also the mechanisms in the South African government to ensure that there is peace, there is containment, because when things like this do happen, women and girls become vulnerable, and young people also become vulnerable. So whether you're South African or Zimbabwean, when chaos happens, rights are violated and there is exploitation. So for me, I know we can do better. We are Africans. We have Ubuntu. We have what it takes. Let's use the channels that are there. Let's safeguard each other. And for the authorities, duties calling for them to step up and accelerate their response mechanisms before things get out of hand. Thank you.
Now let's get back to the program that you just launched. Can you tell us a little bit about this and how it will assist women, especially those who are disabled?
So women and girls with disability have been disproportionately been discriminated against, marginalized against, and experiencing really, disturbing violations of their rights. So looking the organizations of persons with disabilities together with women's rights organizations under the banner of Women's Coalition of Zimbabwe signed a memorandum of understanding to partner and build collective movements for the agenda of ending all forms of violence and discrimination against women and girls living with disabilities. This was supported under the Spotlight Initiative, coordinated by UNESCO and supported by the European Union. So from yesterday, we had the co-creation process in March. We
We're losing your audio, unfortunately. I think you need to log out and then log back in again. Thank you. Star, go ahead. Star, you're muted.
Oh, yes, I'm muted. Sithathe njalo omunye umhlonishwa wethu. Sizacela ukubana uphume njalo ulog. Oh, yes, I think she'll log. Go out and log back. Yes, omunye umhlonishwa lapha ecingweni. Siyakwamukela umhlelo lwethu njalo ungazithi ukuthi ungubani. Yebo, umhlonitsha wethu lapho ngani kasizwa. Yebo, uyasizwa Gugu Ncube. Yes, siyezwana.
Yebo, ngiyakuzwa.
Yebo ke, ye ungazitho ke uzibambe ngegama esingathi introduction ukuthi sizaqalisa ngesiNgisi. What's your organization? The name of your organization and what's your position and what are you what can you say about what's happening in there in South Africa?
My name is Gugu Ncube. I'm the deputy chairperson at the African Diaspora, the deputy chairperson for the Women's Desk. We handle women issues under our desk and a lot of challenges that are faced by women. What is happening in South Africa is actually disheartening, to say the least. I don't believe that Africans have been set up against other Africans. And it's a really disappointment when even political leaders and community leaders try to gain political mileage using the plight of the migrants some of them who are refugees, whom they are actually getting money from the international community to look after. But sadly, we are seeing migrants, among them the refugees, that are being bribed like chickens. This is very disheartening. We saw the president, President Cyril Ramaphosa, coming out with a very weak statement. Yes, he is calling people to order, but that has to be supported by an instruction to the police, because we cannot have the police accompanying criminals to people's houses so that the criminals can do door-by-door search. Even the police themselves, for them to come into my house and do a house search, they need to apply for a search warrant. So it's so puzzling and so appalling, to say the least, to see the police themselves accompanying a criminal by Santa Labs into people's houses to do house safety. So in my view, this is a state activity. In my view, this is an orchestrated activity by the government of South Africa against the African.
Yes, but I don't know if you can hear me because your phone is breaking off. But yes, but we have seen the government, especially
the abuse of any migrants in South Africa. I beg your pardon.
Yes, the connection is not. Yes, the connection is not too good. What makes you say is the government? We have seen the ANC and others condemning what's going on, especially the Operation Dudula.
Who condemned it? If still the president is sitting in his office and seeing the police themselves accompanying Operation Dudula attacks, who exactly is condemning that act? Because condemning is something else, and issuing out a staunch order as the head of state is something else. The president himself literally gave the instructions to the police minister and the police commissioner. We cannot have the police accompanying those criminals. That's where the problem is, because if this wasn't a South African orchestrated act, we will see the police dispersing the Operation Dudula members. We will see the police arresting the Operation Dudula members. Last week, it was to take EFF to go and open a case against Santalax. Santalax was accompanied by the police themselves. Why was Santalax not arrested? Why did it take EFF to open a case on behalf of the victim? So you can actually see that the government has orchestrated all this. And it's a pity, because the migrants are just caught up in between this whole circumstance.
Yes, so as the African Diaspora Global Network, have you been involved in any of the community activities, say, to talk to the communities or engage the government, or what do you have anything to do with this issue?
Definitely, we are involved. We are on the ground, and we have been to places like Rosetta and Bay. We have been to places like Soweto. We have been to Dipsloot itself. We've been following to Alexander. We've been following this Operation Dudula everywhere. And we are trying to say to the community leaders, we cannot do this by ourselves. You need to also engage your people so that they know that migrants are not here to take anybody's job. While they are fighting the migrants, politicians are busy looting. So indeed, we are doing a lot of community engagement and re-engagement.
Yebo ke siyabonga lapha ke silo mhlonishwa wethu uNkosazana Gugunxube isiphathamandla se-African Diaspora Global Network yena ke lapha wehlulekile ke kungena ke ngomfanekiso ke lo wevidiyo oqoshiweyo ngakho sathi hayi asixoxeni ke nanku siyabona umfanekiso wakhe wentombi yakoNxube lapha singathi ungasitshela ke ngolwimi lesindebele ukuthi kahle kahle njengenhlanganiso lithini ngokwenzakala khona ngapho kwele South Africa. Siyabona ukuthi kulobudlwanguzwangu obenzakalayo.
Thina njengenhlanganiso African Diaspora asivumelani lento yenzakala eSouth Africa. I-South Africa, ukuze ibe yi-South Africa, amazwe amaningi, for example, iZimbabwe, why ike yagcina abakho the South Africa, this country, this and the other days, no Kulumendo, or Kukumeza, Aragamia. But in a year, African, that's what I.
Yeah,
Who is Kashmir to learn this young register and party and our Kulugos in South Africa? I get from Grandma Rondalo, but just to pay you the matches of Kulugos in the city, say, Papa, and this night is our phone, as Zana, who's the horse, as Zana, who's your team, if the Bell was given in our police. As we are the mover and support you, the Bell, the Tama police are mighty, the next Bell.
Yeah, uke wakhuluma njalo laphana sisakhuluma ngesingisi usathi ukuthi kwenzakalani lina libone ngani kuyilo kwenzakala lapha bengabe bedinga ngempela izigilamkhuba kumbe nje hayi ngikudlwangudlwangu lo
thina njenge-African diaspora asiyiboni nje into eyenzakalayo thina sibona sengathi uhulumeni we-ANC nguye nje ozama ukuthi ngama-vote ebantwini abamnyama nokuhlukumeza kwabantu bangaphandle. Uhulumeni we-ANC kufanele ukuthi alandele ukuthi abantu bakhala ngani ayenze i-service delivery kunokuthi abe sefika or atashi ngaphandle. Lokho asivumelani nabo. Abantu mabalesouth africa sebenze-south africa ngiyakhalaza madlalelwe uhulumeni abasolvele izinkinga lapho fela ukuthi uhulumeni ayifunakhazi leyo asivumelani nayo thina njenge-african diaspora.
Ngezinye indlela alisuthiseki yini ngokukhulunywe nguhulumende? Yebo, ngisathi ngezinye indlela alisuthiseki ngokukhulunywe nguhulumende esola u-Operation Jujuli.
Asisuthiseki ngoba ukukhuluma kungenye into, ukwenza kungenye into. Sifuna ukubabulele manje ukukhuluma kanje.
Yeah, ungaqhubeka. Ya, i-network yakho
atshele amaphoyisa lathi silalele ukuthi wena komishina wamaphoyisa nawe minista wamaphoyisa ukuthiwe ezokhulula kube enzenzakali. There is load shedding, so if you can hear me, there is load shedding. The network is going to be affected unless or we are near us.
Oh, ngiyakuzwa sama. So you have load shedding there, but uma ungizwa ungachasisa njalo ngesindebele ukuba mina njengenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network liphatheke njani kulolu daba, liya likhulumisana lohulumende, liya lingena emphakathini.
Thanda siphatheke kabi kakhulu, akumnandi neze ukuthi sibone abantu bethuka kithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona. Siphatheke kabi kakhulu and asisuthiseki. Ngiyayiphinda leyo ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumeni abamba ngayo le ndaba, ngoba uhulumeni ngathi ukhuluma enye into abe sesuka ngenze enye into, ngoba if leyo uhulumeni ngempela ngempela bengayifuni, engayifuni okweqiniso, uhulumeni besikeke sifuni amaphoyisa ephelekezela izigebengu ezifana nabonhlanhla laks zisiyaseta ezindlini zabantu, besiyeke sikubone konke lokho. Kodwa lokho-ke kubonisa ukuthi uhulumeni weseyena into eyenzakala ebantwini abansundu eMzansi, ngoba angikaze ngibone okunhlanhla laks lethi bona bayobheka sekosantini kokopretoria west kokomafoes lethi bayobheka izidakamizwa, angikaze ngibakukhona. Kodwa badeke emalokishini okuhlala khona abantu abamnyama abahlupheka njengabanye abantu abamnyama baseMzansi. So leyo thina kasivumelani nayo and asisuthiseki. Sifuna umongameli akuqhube obala kube inkulumo yakhe mayisekelwe yizenzo zamaminista akhe.
Ye, njengenhlanganiso kuyini eselikwenzile ngalolu daba?
Thina sesizamile sikuprocess okokuqala, sikuprocess yokuya kuma-human rights commissioners ukuthi siyovula i-case against uminister wemafel, ngoba siyifika ukuthi inkulumo zakhe zizo ezinye ezenza ukuthi udlame lusukume kakhulu, abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu. Okwesibili, silokho sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu baseMzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu, akusikho yona abalenza libe ngabayanga, sikhona abalenza lihlupheke. Siyaqhubeka siyakhulumisana nabo nama-community leader nalabo ground.
Yeah, okay. And we also realize you are also the deputy chairperson for the women's wing at the African Diaspora Global Network. How can you say this issue, how is this issue affecting women mostly? The issue of xenophobia and what's happening in South Africa?
It's affecting women so much because if you look at it, I'll give you an example of that woman who is now a widow, whose husband was fried today. I've never seen a human being burnt alive. It's so shocking that South Africans have put so much gas that they can burn a person alive and they go back home and sleep as if nothing happened. And it's so very painful that up to now, the police are quiet. They haven't arrested any people who have actually bent that person. But yet, we hear them talking about crime. So, Lashayashe, which crime are they referring to? Is it a crime when it's perpetuated on South Africans, but it's not crime when it's perpetuated on foreign nationals? I do not understand the way exactly the South African government is standing there. And it's so shocking because women are actually very much affected. Now that woman is a widow, she is now a single mother. She has to fend for the children. We all hate her. She says currently she's unemployed. So all those things that are happening, they affect the women and children more. And nobody seems to be considering that fact. At the end of the day, the children get to be displaced. And we cannot have an Africa where children are displaced and they are living like orphans. It's so frightening to see it happening in Africa.
I see we have our next guest, but may you stay on the line. We're coming back to you, Gugunube. And while I bring the other guest, before you wait, what do you say about innocent until proven guilty? We saw that the last Dlamini you are talking about, Nhlanhla, was arrested and appeared in court. And so far, this case we are also seeing Beki Cele, Mr. Also in these videos. Why would you say they are condoning what's happening? Yes, just stay on the line. We'll come back to you while we take our other guest. Marvelous.
I want to know if you have a question. What do you say? What's the name of the family? At this moment,
it's all right. Room is dry. There is South Africa. Mpungwa zakachanga, acha nono kakuhila, ni makaesha itika mkatiwe masake.
Saka semazi mai arimo mu South Africa pane ma groups amuna were amuno wanikwa mchikurukura kuti mobatsira sei na madzimene kana nei.
Ya hongu ma groups tinao. Izvo manje manje baba pamazoro ndi nangirika ndakanshori kune rimwe group chitoterera tizama kunzwa kuti zvofambiswa sei kuti tibatsire mukadzi uyu. Nevamwe vanda kubatsira pane vamwe vasina mabasa. Vanogara kusaidi koko vanenge vachida kudzokera Zimbabwe. Saka mugroup atati izvozvo ndo matiri kutotaura kuti vanenge vachida kubatsirwa vanenge vachida kuenda kuZimbabwe vari willing kuda kuenda kuZimbabwe nyatsoona kuno kwapana zvandiri kuita kuti vobatsirika sei vanotoita 2 rand so that vanhu vadini vakwanise kukira mabhazi vadzokere kumba pane kuurayiwa nekuti nzvimbo yacho iyoyo iri kutonzi inzvimbo inotogara ichiitika izvozvo zvokuuraya vanhu saka tizuva zvinozopera sei togona kuzorasikirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakatowanda isu tichikwanisa kuti tinge tichibatsira navo kuti vamwe vedu vadzokere kuZimbabwe.
Iri kurese nekwamunogara
imi? Hakusi kure zvakanyanya. Tinokwira 30 rand kusvika ikoko. Hapadhuze. Hapadhuze. Asingoti kumikuku. Munoziva mukuku. Zviya zvimba zvakavakwa nemarata so. Kumalocation. Isu kana kuri kwedu kuchinhoyi kunenge kuri kugadzema like. Kune zvimba zvezvi. Vanhu vanodherera ikoko. Kumikuku ikoko ndokuri kunyanya kuendwa yendo. Kana kuAlexandria kwakambaida last week kumikuku futi. Saka vamwe maZimbabwe vanokwanisa kuwana mari kuti vagare kudzimba dziri nani kumayadhi. Zviri nani. Zviri nani vatambi. Kana kuti vanhangirika. Kuti vane kuti vanhangirika. Varamba zvigare kumikuku kwakatererwa. Vakambogara kunenge kumayadhi kuri nani but asi hazvisina kumira mushi. Hazvisina kumira mushi. Zvakutongotyisa.
WhatsApp wakamamu kutaura mungati pane vanhu vangani varikutaiwa itodai kudzokera kuZimbabwe. Nekuti izvinhu zvaipa munzvimbo iyo.
So far panga pabudikira vanenge 8. Vanga chitine mhuri yangu kuti tiende kuZimbabwe hatina kana takauyawo mai manje tichikuva tiri kuzvitsvaga basi pati zviri kutoitika zvacho. Kana irendi chai hatina panga pabudikira 8 chete.
Saka vamune muchizobatanidza makawanda sei kuti vawane rubatsiro?
Haa vanhu vanobatanidza. Vanhu vanobatanidza. Bhesi gurupu redu iri ka rinobva kuFacebook. Upeji ya sisi ya wame tuwa matongo tisimeli. Mwurizwe peji yoyo. Ndiwe watu na wano tikurudzira tibazirane. Ndiwe watu tanganya yacho. Saka sisi na followers au. Nengu kana une paonengu wena hapo nunguisa wa e-wallet kumuna. Nenga chida wana. Topo wa namba to iti. Tubazira umuwe. Tisimeli wa sionda kumabasu wa mperekeza. Wa yenda uzimbabu. Kwa
rizu mbeti mabari wa masawanda.
Kuisusu tru grupu roro la sisi meli roro vanu batila vanu but vana unyanya kuwanda because makisi za yakasa unyanya kuwanda pandoka unyanya kutoda kutanga chichinya zo wana pesa ponga chubo batila vanu wanengwa chineta na niva rumi na domestic issues ayai doro wangu no pika wanu tu so funda kangu atenda 3 doro la mwagamu wanu andaka piso mwangu usho manchimu iso pa e-wallet kuchu wanu wabati yuke waendo kusimbabu
ini mese mazi mai mungati shuwiru wenu ndiye ili makata nisira mamiri raisa shuwiru mwagamu
shuwiru yangu ndiye kuti kana tune mkana wakuti jende ukumba kuneva pane wangu wanu wa stombo wali nacho kuita wakungu tendeva jendeva mazisi kana tune mkana wakuti jende ukumba daita hida hili ukumba tinogarira kumba tinoona zvokuita tiri kumba pane kuti upisirwe kuno upenyu hubva hwapera zvachose hazvibatsire chuno plus taishuvirawo kuti purezidendi devakwanisawo kumiririra zviri kuitika kuno kusouth africa senyika dzakavakidzana ngavataurirane vanzwisisane kuti zvivi zviri kunyanya kunetsa because kuno maforeners asi mazimbabwens chete kamaforeners kune vamwe varungu chaivo vanotaura kuti munhu asina mapepa akakwana. President wechibya datimiririrawo inhau yekuti kunyika kwedu hakuna kumira musha dai kunyika kwedu kwakuraita taimbouyawo kunoisaingozvigarirwa kunyika kwedu but president wetu dai vakwanisa kungotimiririrawo vambotaurawo napurezidendi wekunoku zvinhu zvitese zvinoita nani zvinyevenuku vanhu vagari vakasununguka inini kuno kusouth africa ndai ndiri munhu airaramawo nekutengesa hangu ndiri kuZimbabwe but murume wangu inini aiva ari truck driver ndobva azongoita missing kuzambia uku hatinambozva kuti chakaitika nanhasi handitombozivi chii chakaitika Saka munongoziva life yekuti unenge uchiti murume anekachipano kuti umuchibatanidza umuchirarama. Kati zvakazenge zvandiomera zvekuti asingachakwanisika. Mari andanguwana yaive iri yengodya. Usingachakwanisi kuti vana vaende kuchikoro. Saka ndazoda kuti kwaya kuno ndikwanisa kuwanawo mari nekuitawo something kumba. Ndosaka ndakazodhisaidha kuya kuno. Nekuti ndakanga ndatoomerwa kunyatsoona kuti hapachina zvokuchaita. Ndaive nevana 3 murume wangu asati ashayikwa. Murume wangu akashayikwa muri muna February. Ndokubva muna April mwana wangu azongomuka akafa. Ndiwo chii chakaitika. Ndobva ndasarirwa ne 2. So far ndine 2 vana vandakasara navo ndovandiri kuchengeta.
Ko pamuri kushanda chokudya vakambi vachitaura pane vana vangani?
Pane 3.
Okay. Aiwa. Tambudziko kwenyu akashayika. Saka mutauro makapinda vamwe vatingati chika.
Inini shangu dzandakapfeka sisi mabhezi akaoma. Kuoma chaiko because inini murume wangu andamuviga ina ndombozivi kuti chakaitika kuZambia ikoko. Akangoenda akangoshayikwa muna 2012 ndombozivi kuti chakaitika. Saka handina closure yakanyatsoti chikiti. Because aive truck driver akangoshayikwa saka anambowanika kana. Saka handitombozivi kuti ndinyepe kuti ndingati tachokwadi mwoyo wangu unorwadziwa handisati ndakanyatsosununguka.
Aiwa chimbobatsai makadaro sisi Rumbidzai timbonzwa. Mamutaura imi kuti mudzimai akashayikirwa nemurume wake panyaya yekutaurawo kwamaita magama. Muri kunyatsomunzwira nekuti munoziva kuti zvinorwadza sei. Kuti chi ataura nemutori wenhau wedu ari ikoko kusouth Africa. Video Rumbidzai will hang on while we listen to what the wife of the late man who was never.
Abesihlele ngo-10 sibuka imbewu lapha kumakhelwane. Sezwa abantu beshaya umkhukhu next door bethi sunama ID lama passport. Beshaya abantu baku next door. So ubaba lo kade sibuke sonke imbewu wabethi ngcono sibaleke lapha ngoba mnani la. Angila ID angina passport. Ngoba bengasibamba lapha. Sabe sibaleka sisuka lapho sabaleka saboda ngemuva kwemkhukhu lapha sacatsha ngemva kwemkhukhu epassage. Bekuyimi laye lo omunye ubhuti okuthiwa ngumavelayo kade sinaye umavelasi. Umavelasi uhlala lana la ejaradini umkhukhu akuwest.
Okay, lo ndoda usishile ngumna wami umntakama mdala ngakonyathi mina ngakwencube ngokuzalo zalekhezi esewula mna nanipheshiya ngale emajamhlophe yandamambala
uzama usitela ngaphana ukuthi kuthiwa bekusenzakalani laphana uzothiwa bekusenzakalani endlela abamkulela.
Okay, undoda lo kuthiwa uphume abantu labo bengena next door bebuza amapasa. So wazama ukucatsha khona abaphakathi ejaradini bathe bengena bephula bamthola ecatshile bahle bathi isigebenga. Then bamshaya kanjalo bethola izando lamathiwa mokukhubha bamshaya babuya la ebantwini lapho abantu bathi le amazi abantu banganti besaba ukuveza ukuthi bayamazi bahlala naye. Yabo, inkosi kazwakala ukukhona bamtshayile naye.
Laphana abamtshisile khona ngizama ukuchazela laphana ukuthi bathi kwenzakalele.
Bona bamtshisile khona, bamtshise ngamathaya, bamtshisa laphana then amapolisa athiwa amthole esaphila then bamikele wathi awazowaphila belonke bezama ukususa amathaya lana bengakhuphi bona. amapolisa bamyekela belonke bevuza statement but umuntu lana ephila bangamthinti
bamthole ephila
bamthole ephila ngesandla yabo
kunifatha njani ukuthi amapolisa kunifatha njani ukuthi amapolisa
lapho bese sizwa ke umfelwakazi obekhuluma unkosikazi Nomsanyathi nomfo wabo kamufike yena umnumzana Busani Ncube lapho ke bebechasisa ukuthi ngabe kubhenjani umnumzana Elvis Nyathi uyezwa yini okukhulunywayo ke lapha ke unkosazana Ncube njalo elaphela ukugcina ngathini ngakho
ngizwile mdakababa elami elokucila lithi lona thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumeni we-South Africa aconsider ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezela okudlula wonke umuntu njalo uzwile lo ubhudi wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila sicela ukuzwa uminisa yena wamaphoyisa nomongameli welizwe bexwayisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inkethabethane sicela lathi ukuphathwa njengabantu sicela lathi ukuphathwa njengabantu abanedignity ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu idignity yakhe ungathatha konke kodwa ukumthathela idignity yakhe awukwazi so sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu asizona izilwane asizona iy'nyamazana sicela nisiphathe njengabantu nathi sihlalisane nini bantu bakithi sihluphekile sizweni siselizweni lenu sicela lisamukele ngezandla zonke amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo babophe izigebengu abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo leso isicelo sethu se-African diaspora njengeqembu siyabonga
ye njalo ayithi sele kuminye nje imzuzwana sizwile njalo lomhlelwakazi la ikhuluma intathela izindaba yethu uThuso Khumalo wenelisile ukuthi akhulume laye unkosikazi Nomsanyathi laye bekhuluma nje ukuthi kuhambe njani lokuthi bambulele njani njengoba la uchile ukuthi ye nakho la besifazana kuyabathinta kakhulu singasakhulumi ngakho kodwa nje sizabuya njalo sizokuza ukuthi abanye ke abesifazana baphila njani nisanike omunye wami lapha marvelous we here today from Busani Ncube is the brother of the late Elvis Nyathi, and we also heard from Nomsa Nyathi, the widow of the late Elvis Nyathi. Over to you.
I wa apo tangachukuona isumuri ye muchakavu tangachukuona amai Nyathi vachitaura ivo pamusoro pe mafambiro akaita kuraiwa kwemurume wavo nezuro uyezve tikanzwa kubva kune hanzvadzi tingati mukoma wemuchakabvu vaelvis Nyathi vachitaurawo asi tirumbidzai munoti ine zvatanzwa izvi zviri kutaurwa nemudzimai uyu kuti zvakafamba sei anga
inini handina kuvanzwa yasinambonzeki
ehe but vanga vari kutaura ivo kuti pane vanhu vakauya vachibvunza mapepa vachibva vazova pavakati vaende panze vachibva vazowanikwa vachitorwa vachirohwa vachisupiswa
inini ndamboiona kufacebook kugreat hope page ndokwandambozviona mama ava vachitaura zvandibata zvisingaiti kuti mutemo wacho kuti vanhu vanoita door to door here vachitasa mapepa evanhu vanoita door to door here idzisii dzatovambavha here idzi hazvisisiri zvekuti hanzi idzi dzinenge dzatovambavha ini hangu zvandibata handidi kunyepa kubva vandazviona masikati zvinonditira zvakanaka
vamwewo munombotaurana here semadzimai kuti mozvichengetedza sei panyaya iyoyi yemapepa
chinoneta katakabva kwakasiyana siyana zvishuwa vamwe vakauya vasina vachitojambisiwa nevemabhazi saka hatizivi kuti ingazvida because ndikuona pane gurupu mata achitotaura imomo munhu anga achitaura kuti umwe munhu anenge asina kana kwekunoisa musoro asi wozvitarisa kuti unogotonga usina pokuisa musoro kusouth africa kwachakwaya yamanje manje makore ese vaigare epi zibete mutambo watori kuzimbabwe nekuti kupisiwe but vanhu vachita nharo vamwe vacho vachiti kuzimbabwe hakusi kutomboita kuri kubvira moto saka betha ngukufika kuno saka vana tine pfungwa dzakasiyana siyana asi inini semuonero wangu zvikangiramba zvakadai nda kuita ndiende kumba zvangu because ini ndototya ndototya zvisingatoiti but asi pfungwa dzedu dzakasiyana siyana
totarisa mambotaura shuro yenyu ndeyekuti mudzokere kumusha kunowanikwa muchitanda wevhoti yenyu sei muchidaro
Tishiro zangu kuti pamwe ndikakanda vhoti yangu muzvinhu zvingachinje tikachinjawo hurumende iripo pamwe zvingati tionane because aiwo zvino zvinhu hazvisina kumbomira zvakanaka zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka kubvira kuhama dzedu dziriko kumusha kwacho vanongochema chema isusu kwacho tiri kuno tiri kungodai saka kutsva kumusana nepadumbu saka tiri kuedza kuti pamwe tikanovhota tikambochinjawo pamwe zvinogona kutoona timboonawo zvitsva izvazvizvi tararama makore 42 tingori nazvo taona kuti hapana tiri kumbochinja zvinotoita wese pamwe tikachinjawo tingaonawo zvimwe zvirina satsviro yangu
asi munotaura here semadzimai makabatana panyaya iyoyi yekukosha kwakaita kunyoresa kuvhota tichiona zviri kuitika izvi vanhu nezvimwe zvakadaro uyezve tichiona kuti matsamba aya kana kuti mapepa emazsp vakawanda vanenge vasina vari kunzi vazowanikwa vachidzokera kumisha dzavo munombozeya nyaya iyi
hongu tinoizeya zvakanyanya iyoyo ndo topiki kwese kumaguru kwati kungoti munhu ngaende unorejista vhota kana varejista vhota vozova pokuisa vhoti yako haiwe topiki iyoyi kusa madzimai aivo achikuzvitaura vatisazoziva zviri mumwoyo memunhu
zvii zvimwe zvamungatini semadzimai mungada kuona zvichisanduka mune ramangwana muri imomo musouth africa makatarisa zviri kuitika kuzimbabwe
iri muno musouth africa tinongofiirawo kuti unoziva kuwetopisa mind vanhu kuti zvinhu zvingochinjawo kuti vanhu tigogara takasununguka tisina kubatira hura mumaoko sezvo zviri nani kunyika kwedu uku zvinhu zvikaitawo nani munoziva chero kuwana 2 cents asi zvinhu zvakagadzikana I think zvinotibatsira semadzimai tinonogara tiri pamwe chete nemhuri dzedu tichiona vana vedu vari patiri pamwe chete pane izvizvo kuti tetiri uko tetiri uko vana vanogona kuita misikanzwa zvakasiyana siyana saka ise shuri yedu chaingoshuva tite zvinhu zvedu zvaita zvakanaka tiende tinogara pamwe chete nevana vedu tichirarama tiri pamwe chete nezvishoma zvatinenge tinazvo izvozvo
siyabonga beube kukhulunywa ngumlaleli sesibuya kuwe ke nkosazana Ncube ubulalele ye uyasizwa nkosazana Ncube well I guess the network is acting up as usual she said there's load shedding but Mav if you could just tell us what our guest was saying Rumbidzai maybe we can also
translate
no she must be comfortable
Moda kutaura here nechirungu?
Hai, naa.
She translate, which is good. But she is saying actually she can identify with the widow that we just were speaking because she also has had a husband in Zimbabwe who was a truck driver but who just disappeared in Zambia. And now she's living like a widow because she's had to go to South Africa and leave her children in Zimbabwe. And she said she had 3 children, but one of her kids just passed away in their sleep. So now she has 2 children. But she was saying she can identify what the widow in the video was saying, and she can feel the pain. And then she says what's more disturbing is that the trauma that that widow will go through because she saw her husband being burnt. For her, she says she has no closure because she just knows her husband disappeared, but she doesn't know whether he died or where he is. And then she says her wish as a woman who is in South Africa is to go back home to Zimbabwe and register to vote and then vote and then stay in Zimbabwe should things change. Because she says she doesn't feel safe in South Africa and having witnessed what we just saw happening, she says right now most women in their groups, they are also discussing with some Zimbabweans who are actually in that area where the late Zimbabwean was burned to death, who are saying they want to go back to Zimbabwe. So 8 people have been identified who say they've got nowhere to stay, they've got no financial assistance, and they just want bus fare to go back to Zimbabwe.
following this incident?
Touchy words, very touchy words. They're marvelous. I, unfortunately, our other guest is not picking, would have loved to hear what they say about people going back to Zimbabwe, because most of the people we talk to, they say, if we go back, what are we going to do there? Kodwa lapho ke besizwa-ke omunye ke umlaleli umhlonitsha wethu lapha ekhuluma njengakuzwayo la isithi uyabonisana lalo obekhuluma owesifazana uNomsa Nyathi, unkosikazi Nomsa Nyathi, ukuthi hhayi ngempela ukubi ukufelwa laye waba lesehlakalo phose sifana nayo lapho umkakhe wayengabonakali ngakho laye umyeni wakhe ngakho laye kuyamhlupha lokho uyezwa ukuthi lwana naye omunye uyezwa-ke ubuhlungu ngalokho-ke okwenzakeleyo. Yikho-ke lapho-ke esixoxa ngakho lamhla sikhangela-ke udlakela lolu obelusenzakala e-South Africa, lapho-ke izizalwane asizo zeZimbabwe zonke zingathi Africa yonke lapho-ke ebezikhanya ebezingani zilohlupho ngalokho-ke okwenzakalayo kule Operation Dudula, lapho-ke abahamba bethatha khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe. Ngiyuxolo ngiyekele yakhala le ifoni marvelous ngoba besivele sikhangelele umlaleli wethu nje ngingayiquma pho sizamuzwa ngaphi. Ye nguwe ke Nkosazana Ncube? Yebo, uyasizwa Nkosazana Ncube? I think she has a network problem ngoba ukuthi reconnecting yase icitsha ke ifoni yakhe. Hayi, sesifika ke we're coming to the end of our program, Mav, but I'm sure we can give our guest the last word.
Hello, Rubizai. I think the network in is a problem. She's saying she has no audio. Hello, Rubizai. What good things were?
It's not enough.
Taurai, Takukunzwe. Taurai. I wonder who the network in South Africa is putting
in. Yes, I think she can't hear us. Our other guest was talking about load shedding, we can see.
Yeah.
It kept saying reconnecting, reconnecting. But I would like to thank our guest who joined us today. We had Kukunube, Deputy Chairperson for the Women's Branch in the African Diaspora Global Network there in South Africa. Ma,
would like to also thank Sally Ncube, who joined us from the Women's Coalition of Zimbabwe, and also Rumbi Zai, who's a Zimbabwean who is staying in South Africa and where she is currently working, and who, as she said before we couldn't hear her, she said her wish is to go back to Zimbabwe and register to vote and make sure that, you know, the life is better for her and her two children. I'm Mavela Sanganyahuye in Washington.
Yebo ke, siyabonga Mavela. Lami ke endivalelisayo, ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington. Ngisithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Sakhubekela phambili.